Ndi non di Solomon Tembo, ndi no gara mali ntao, nda gara muno since 1994, panda kwa ya kuno uku. Ndine muri yangu, ni wana wangu, taka setla kuno, saka ndafunga kuchindira nifo mea.
Zii, zaita kuti mude kukwikwidza musarudzo dza mea wa Tembo?
Kuchindi kukwidza musarudzo dza mea, andina kutanga gwerino. Kweza go ndaida kuita, but madzimai ndo vakati aimbomirai. So muna gara muno, Allen Town, ndaona zvinhu zvakawanda zviri kuitika. So ndinoona kuti zvimwe zvacho hazvisi fe kune vamwe avo vanotambura vasingakwanisi kuwana mabasa nedzimba dzakati o. Saka kune zvinhu zvakati wandei. Chekutanga ndinoti mabasa. Mabasa hamuna Allen Town. Vanhu vakawanda vanokwira mabhazi vachienda kunoshanda kuno amwe maindustry anenge ari out of town. Moyo yedu yemuno umu iri kuimwe area inonzi Whitehall isiri muAllen Town. Saka kuti tibatsirane pamabasa vanhu vakwanise kuwana mabasa. Ini ndine zvinhu zvandoda kuti ndikwanise kuitira vanhu muAllen Town kuti vakwanise kuwana mabasa. Chimwe chekutanga ndechekuvaka mall muno muAllen Town inokwanisa kuti ite employ vanhu vakati wandei. And then pane chimwe chirongwa chaifanira kunge chakatanga kare kare like 5 years ago. Chaifanira kuitwa chinonzi Riverfront. Vaifanira kuisa mastoro pa Riverfront Allen Town. Tine river inokosa ichipinda neAllen Town. Zvinofungidzirwa kunzi taifanira kuisa ipapo ino mastoro edu but nanhasi hazvisati zvaitwa. Saka inini ndiri kuda kuti ndi specialize kuti tiite zvinhu izvozvo zvifambe nenguva yakanaka kuti vanhu vakwanise kuwana mabasa. Chimwewo chatoda kubatsira vanhu ndechedzimba. Dzimba dzakawanda vanhu vakawanda quality of life yavo nedzimba hazvisi kupindirana. Tiri kuona vanhu madevelopers akawanda vari kubva kuNew York vachivaka mabuildings akareba and vanhu vacho vanozopinda imuno kuti vakwanise kurenda dzimba idzodzo vanhu vari kubva kunana New Jersey New York because ndo vari kukwanisa kupeya mari dzacho dzavari kuda ikoko. Vanhu vemuno Allen Town havasi kumbokwanisawo kupeya mari dzacho and hapana chavari kuitirwawo kunzi improvement yedzimba dzavo dzavari kugara munomu iteo beta. Kuri kudaro ndiri kuda kuti ndikwanise kutaura ne government kana ndawanawo you know position yo mayor. I want to put more responsive ku government yedu kuti ichitibetserawo patine zvatinenge chida kuita nekubudirira kwedu kwevanhu muno Allen Town. Ndokupai point number 5 public safety yedu ne crime rate yedu iri kukwira Allen Town. Izvo zvikonzerwawo futi nenyaya yekuti vanhu vana mabasa. Education, toda kuisa more focus on math and science courses and practical and technical courses. Those zvinhu zvinobetsera kuti nzvimbo ibudirire. Saka zvinhu zvimwe zvandinoda kuti ndibetsere Allen Town zviitike izvozvo. Pane zvakawanda zvandingangokutaurirei zvandinoda kuti ndiite zvingangotitorera nguva yakati o. But zvinhu zvamunenge muchazongoona mumapapers nepatinenge chiita madebate ndinenge ndichiexplaina kuti how I'm gonna do this everything and all that.
Munotarisira sei kukunda musarudzo idzi? Tichinzwa kuti imi hamuna bato ramakamirira kana riri kukutsigirai.
Maita nemubvunzo iwoyo, ndisati ndaenda mberi pa kuti ndichawina sei, regai ndikuudzei kuti ndine mabato mangani pano ari kukwikwidzana. Pane vanonzi vaEd Polosky ndo vakamirira bato reDemocrats and then kwozoita vanonzi vaNet Hyman ndo muRepublican nomunomu. Then kune umwewo akaregisterwo ari kurana as an independent but has independent is ane party yake inonzi Common Sense Independent Party. Uyo anonzi John Ingram. Inini I'm an independent, ndikurana as an independent. Saka kana ndichitarisa muno Allen Town as an independent, ndikumirira munhu wese. Ndikumirira maindependence, ndikumirira marepublicans, ndikumirira wese uyo anoda kuti Allen Town ibudirire. Uyo wese ari political motivated, ndikumirira. Handisi kuzenge ndichitonga Allen Town ndiri motivated nemaprinciples ekuti ndiri mudemocrat kana kuti ndiri mupublican. Asi kuti ndichatonga Allen Town ndichiona kuti vanhu vanoda chii. I need to be a leader in Allen Town based on the principles of the people but not based on the principles of the party. Saka ini kuhina kwangu ndikuona kana ndichifamba Allen Town ndikutaura nevanhu vakawanda vari muma streets, ndikuenda kuma hospitals, ndikuenda mudzimba, ndikuenda kuma schools ndichitaura navo and vari kufara chaizvo zvekuti vari kutoti hanzi kumashure kwenyu muchatotohwina imi because muri kuda kuti murepresente vanhu vese vanogara muno. Hamusi kumirira bato rimwe but muri kumirira munhu wese.
Chigaro chamuri kukwikwidzai chivatembo kupinda mune zvematongerwo enyika uku, magara muri mune zvematongerwo enyika here kana kuti matsongopinda pamusoro pezvamataura zviri kunonoka kana zviri kupotswa kuitwa muguta rinyu?
anda garandivimo ndichibva kwandakaberekerwa kuZimbabwe ndakaberekerwa kwaDoma baba wangu wanga ari mupolitics nana Kidias ndakadzidza zvakawanda kwavari because vanga vari baba vaida kumirira vanhu vaida kushandira vanhu saka ndaifamba navo ndirika mwana kadiki ndichiona zvavanga vachiita kuingezi kwataigara kwandakakurira kwandakazvarirwa tanga tisina matoilets taiita zvekushiya matoilets zviya and baba ndivo vakaenda kuna meya vanga vari wechirungu ainzi Kidias aibva kuindia vakati no nzvimbo yangu vanhu vari kushupika ndikuda kuti mutivakirwa matoilets baba zvikavatorera ndofunga 6 months zvikazoitika vakapiwa mari munhu wese akazokwanisa kuita chimbuzi chake nezvimwe zvavakaitawo kumahall vachiexpendawo mahall ekuti vaite marecreation akawanda vanhu vachikwanisa kuendawo kunoona mabhaisikopu ataite mabhaisikopu nekuisawo mabhasis akawanda aiuya kuingezi achienda mutown vanhu vaishanda mutown vanhu vakawanda vaifamba netsoka nemabhasikopu but ivo vakakwanisa kuinza kuinza mabhasis mutown saka kuti ndive mupolitics ndzakabvira kudhara ndakangotangirawo ipapo nepandakauya kunokuwo futi ndakatomboda kuti ndistate politics kuchikoro but ndakazochinja ndikati haarega ndipinde mubusiness ndobva ndapinda mubusiness but still like I said ndandiri mupolitics ndichibetsera vangu vachizvana vacho ivo ana Poloski ndakavabetsera kuti vawine maelections avakaita anga aichitouya kuofisi kwangu tichitoonana mapicture tikamuinvita kudinner dance yedu yemaafrican yatakaita tichifamba naye tikamuvha from one office achinja office munhu wandakabetsera chaizvo saka thepolitics ndakatanga nayo kare kare
vatembo makaberekerwa kuZimbabwe mungava nemukana here wekuzenge muchimirira vanhu vaberekerwa muamerica muguta menyu imomo
yeah sure as long as one citizen wemunomu unenge une mukana wekuti uchirana on that level ya meya but tikana wakuda kuzoendawo kupresident ukaukwanisi kurana because unofanira kunge wakazvarirwa munomu but mapositions aana meya anana senator unokwanisa kurana yes
totarisawo zvimwe zvamungatarisira kudzidza kubva mumakwikwa aya zvii zvamungadzidza kunyange mahwina kana kukundikana
ya pane pressure kana waane chigaro cheumeya unenge waane pressure pamusoro pako unenge wakudhila nezvinhu zvakawanda mabhajeti evanhu kugara magariro evanhu city council police and all zvinhu zvandinoda kuti ndidzidzewo munoziva kuti kana usati wapinda imomo of course unenge usati wanyatsodzidza but once wapinda seiye akambopindawo meya anga asina zvaaiziva saka kupinda kwaakaita first term achiita meya akadzidza iye manje aita 3 terms ari meya saka iye manje haane experience munhu ani kutokwikidza achiti ndine experience than all these people vari kuita sei vari kukwikidzana nenu which is true saka iwewo kuti uitewo experience you have to be in that level you have to be in that position kuti uitewo experience saka ndikutarisira kudzidza zvakawanda ndikutarisira kudzidza magariro evanhu ndikutarisira kudzidza kuti vanhu vanobatsirana sei vane mabasa here vanoenda zvinhu zvakawanda zviri mupolitics saka I'm looking forward to learn a lot of things
zvamungataurirawo vana vezimbabwe vari munyika dzakasiyana siyana zvekuvashingisawo kuti vange vachipindawo mune zvematongerwo enyika
chikuru chandingataure ndechekuti kana uri munhu anoda kupinda mumatongerwo enyika unofanira kunge uri munhu akavimbika unofanira kunge uri munhu anoda kubetsera vanhu unofanira kunge uri munhu anoshandira vanhu nesimba haungapinde mumatongerwo enyika uri munhu anoda kunge wakuda kupinda for your own political reasons kana for your own benefit wakupedzisira wakutora mari dzevanhu dzawaiofanira kunge uchivaka zvipatara zvikoro medicine zvakawanda wanda wakuisa muhomwe saka kana wakupinda mupolitics ingozvibvunza mubvunzo umwe kuti ini ndiri munhu wakavimbika here ndinokwanisa kushandira vanhu here ndichivimba navo ivo vachivimba neni ndo mubvunzo mukuru wandinokwanisa kuti iwewe pachako kana usati wapinda muzvitengerwo munyika umo unofanira kuzvifunza iwe pane zvakawanda zvandingawedzere but vamwe tingatori zuva rese but ndinokutendai nekundiunza kwamaita kuredio kwenyuku and ndinodawo kuti ndizivise vanhu vezimbabwe vandibetserewo vandinamatirewo
tinoona kuti zvamuri kuita zvekukwikwidza pachigaro chameya zvinhu zvinoda mari muri kukwanisa sei kunge muchiita izvo
ye tiri kuita macampaign actually tiri kuita mafundraising and ndine setup yandirikuisa yegofundme tiri kuisa web because tiri kutanga zvinhu zvese izvi this week ndopa zvinenge zvaakunyatsofaya saka ndichaisa gofundme ndichaisa pawhatsapp munenge muchingondiona ende ndichaisa futi website yangu yamunokwanisa kupinda kana mune zvamunenge muchida kundivhunza zvamunenge muchida kunzwa munenge muchindivhunza ipapo ndichikupindura pa website ende kana muchida kudonatawo mari tumasenzi kana dhora kana $2 mungondidonatirawo saka ndikukumbirawo chaizvo chaizvo ndikukumbirawo kuti mundibetserewo ndikwanise kuwina ende munozongowanawo kuti munenge maproud wenini ndawinawo ipapo tozobetserawo the next Zimbabwean anenge achimhanyawo kune vakawanda vachauya vachimhanyawo for ma position saka ino ndezvekubetserana saka ndingokumbirawo rubetsero rwenyu.